vachatanga kuWashington DC vachipiwa overview yekuti government yekuAmerica inoshanda sei federal system yacho. After that vanozoenda kuRaleigh, North Carolina, kwavachatarisa rural economic development and agritourism, vachionawo futi nezvetraining of women for economic leadership in rural environments and also rural economy budgets, planning, taxes and support for business, and looking at agricultural development. Izvozvo vachaita vari kuRaleigh, North Carolina. Vachizoenda futi kuKansas City, kuMissouri, pavachataura vachaona nezveinfrastructure, kuvakwa kwemugwagwa nezvese zvingade kugadzirwa mabridge in rural communities. Vachaonawo futi nezvekutarisa mastrategies for expanding businesses in rural communities nezvekumaketa rural communities for tourism.
Ndianani vari pachirongwa ichi uyezve vari kubva munharaunda dzipi dzekumaruva?
Kuna chief executive officer wekumutare rural district council Shepherd Chinaka. Kuna council chairman wekuChaminuka Rural District Council Rat Mr. Clever Tapashi. Kuna finance and administration manager VA Association of Rural District Councils of Zimbabwe vanonzi Mai Lucy Foranera. Kozoita chief executive officer wemurewa Rural District Council Alois Musakanda Kurajena. Kozoita vatrust Madovi varivo veporomonzi Rural District Council chief executive officer. Kozoita Mr. David Mutasa, council chairman wemakoni Rural District Council, na Mr. Elias Mzamba, ward councillor wekumatetsi ward Wange. These people are also accompanied by Ms. Tandwe Mlovani, who is founder and managing director of Island Hope Solutions and Training Services. Mai Mlovani inyanzvi panyaya financing for urban and rural council.
Zvakakosha sei kuti pave nezvirongwa zvakadai pakati peZimbabwe neAmerica?
Zvakakosha kuti kuve nekutaurirana nekubatsirana kuti maideas afambe. Saka ikoko kwavari kuenda vanhu vachadzidzawo more about Zimbabwe, vachazivawo kuti kune nzvimbo dzinonzi Wange, kune Marondera, kune kwaMurewa. Saka as it is vanhu ava maambassadors of Zimbabwe ikoko, vanenge vachinotaura nevamhe kuAmerica vachivadzidzisawo more about Zimbabwe.